Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 Zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana reUnity Day, vamwe vachiti hapachina chekucherechedza sezvo kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichichorwa. Vamwe varairidzi vakashanda munguva yesarudzo dzemunanya mavhuvhu vachibatsira Zimbabwe Electoral Commission vanoti havasati vawana mari dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe iri kucherechedza zuva rekubatana reUnity Day, iro rakanyoreranwa pasi mugore ra1987. Izvi zvinotevera chibvumirano chekubatana chakasainiranwa nemapato anoti ZANU-PF nePF-ZAPU senzira yekuunza runyararo mushure mekunge zviuru nezviuru zvevanhu, kunyanya vaitaura rurimi rweIsindebele mumatunhu eMidlands neMatabeleland, zvaurayiwa nemauto ehurumende zvichipomerwa mhosva yekuti zvaida kupandukira hurumende. Pakunyorerana chibvumirano ichi, PF ZAPU yaive yakamirirwa nevave mutungamiri wayo muchakabvu vaJoshua Qaboko Nkongolo Nkomo, kuchitiwo ZANU-PF yakamirirwawo nevaive mutungamiri wayo uye vakave mutungamiri wehurumende yavatema yekutanga muna 1980 vakazove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Asi vamwe vanoti kukosha kwezuva iri hakuchaonekwi, vachipomera hurumende mhosva yekuramba ichityora kodzero dzavanofungidzirwa kuti vanopikisa. Vamwe varairidzi vakabatsira Zimbabwe Electoral Commission munguva yesarudzo dzemunanya mavhuvhu vanoti havasati vabhadharwa basa ravakaita sekuvimbiswa kwavakaitwa neZimbabwe Electoral Commission. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe, Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vanoti varairidzi vaneta nekufambira mari dzavo kumahofisi eZEC ari mumatunhu avakashanda vari, asi vachiwana vanhu vari mumahofisi awa vasina zvavanogona kuita pamusoro pechichemo chemari dzavo.
Varairidzi vari kushungurudzika zvikuru nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haisi kuvabata zvakanaka. Vanovimbisa varairidzi kuti vanovabhadhara nguva yoga yoga pavanovapa basa. Gore rino rose varairidzi vanga vachipiwa mabasa kuzeki anofanana nekuita voter inspection, voter education, zvakadaro daro nezvekuvhotesa, vachitora mwedzi yakawandisa vasati vabhadhara varairidzi mari yavanenge vakavavimbisa. Tichitaura izvozvi, varairidzi vakavhotesa muelection yaAugust yavasati vapiwa muoro wavakanga vakavimbiswa nezeki. Zvinova zvinhu zvisingabati varairidzi zvakanaka, nesiwo tinomirira varairidzi. Educators Union iri kuto funga kuti zviri nani tiendei seZeki kukoti nemhaka yokuti vabreka contract yavo mwedzi yawanda pasina mari. Nguva yaimwe yachona inenge yakaiswa payment aya muRTGS value inenge yadzika zvokuti pavanozopiwa mari iyi inenge isisina chainoreva. Zvinenge zvatova nani kuti vabhadharwe mari iyi ne US dollar.
Mati mimi sangano renyu riri kufunga sokenda kumatare edzi moswa kuti Zek ikubadarai mari yenyu pa basara makaita. Pane zvamakanyorerana pasi here neZek pamakatanga kuita basa iri?
Zeki yanga ichipinda muzvibvumirano, macontracts nemurairidzi mumwe nomumwe avanga vachishanda naye. Varairidzi ava va iye zvino pava kuvhunza mari yavo vanongonzi pinda muofisi vachinzi aiwa inda kune iyo vakungopoteredzwa poteredzwa mumaofisi avachawani mhinduro kuti vanzwe kuti mari yavo inobva kupi. Saka isusu seunion tinomiririra varairidzi ava. Saka on that basis tinoda kushandisa iwawo macontracts avo.
Muzare munoda wafa, panipo kuzeki vamakataura navo here uye iyo zeki ikuti chii pamusoro pemari dzevarairidzi?
Zeki ine maofices mumadistrict akasiyana siyana akawanda. Ma district offices havane vashandi varivo vanenge vachishanda kuengage varairidzi nguva dzavanenge vachidiwa pamabasa. Ivava vashandi ndo vanenge vasisina minduro muma district offices amuwanzowanikwa ane minduro chayo chaiyo. Chero ukada kutsvaka muma bigger offices ma phone number hauwani. Zvinova zvinofrustrata zvinozokonzera kuti sevarairidzi tifunge kutora court action.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe, Muzvare Tafadzwa munoda wafa, vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission Ambassador Rodney Kiwa, sezvo nhare mbozha yavo yange isingadayirwi. Bato rinopikisa reCCC rinoti imwe nengo yavo inoshanda neboka revechidiki vari mumwe weamiriri vedare reparamende vakadzingwa nevanozviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu vapasho Sivanda vakambodaidzwa kumapurisa kuBulawayo Central nezuro mangwanani. Vasivanda vakaudza Studio 7 kuti vakanga vachibvunzurudzwa nezvehurongwa hwekuratidzira uhwo hunonzi huri kutarisirwa kuitwa nhasi muBulawayo, asi Vasivanda vange vasina ruzivo nezvehurongwa uhwu. Mapurisa akanyima bato remutwakazi mvumo yekuratidzira vachivapa chikonzero chekuti vari kutarisira kuratidzira kwakanyanya kubva kubato reCCC kubva nhasi. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Nyati, asi vati vange vakabatikana nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi kuti tinzwe zvizhinji.
Mapurisa anga ashedza mutungamiri wemayouth Secretary weAdministration Honorable Passions Vanda kuBulawayo vachida kumupomera mhosva.
Chikonzero chavanga vashedzerwa kumapurisa changa chimbori chei?
Yekudedzera kuratidzira kwevanhu veZimbabwe pamairana nemaelections asina kufamba zvakanaka, asi ranga risiri chokwadi, dzanga dziri nhema.
Iko kuratidzira kuri kutaurwa nezvako uku kuriko here zveshuwa kana kuti mashoko ari kungotenderera tambo dzinzwa dzichitaurwa taurwawo kumwe? Zvakamira sei papapo?
Anga achipomerwa mhosva isipo isinga exist mumitemo yeZimbabwe, akavatsanangura kuti haana mbodaidzira kuratidzira kwevanhu. Akangotaura chete kuti ndo urongwa huripo, kana nguva yacho yakwana mapurisa achaziviswa zviri pamutemo sezvinoitwa nemutemo, vanhu voratidzira zviri pamutemo. Ndo nhau hombe yaanga adaidzirwa nemapurisa.
Matanho amatorawo sebato ndeapi pamusoro penyaya iyoyi?
Tatumira magweta edu makuru ikoko kunomiririra panhau yaanga achipomerwa tinotenda kuti azonzi ngaende hake kumba ana kufikirwa muchitorongo.
Mashoko enyu imi sebato pamusoro pekushandidzana kwenyu nemapurisa munyika panyaya iyoyi kana pane dzimwewo nyaya dzamunoendeserana kumapurisa nadzo.
Tinoramba tichishoropodza nyaya yekuti mapurisa anoramba achidaidza vanhu, achisunga vanhu, achivhundutsira vanhu vasina mhaka.
Avo vange vari mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano remaita anorwira kunzvimbo dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kushora hurumende nemakanzuru pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere checholera munyika. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti hurumende nemakanzuru havasi kushanda nesimba mukumisa kupararira kwechirwere ichi. Bazi rezveutano rinoti kusvika pari zvino vanhu vanoita 200 vakafa nechirwere ichi, vamwe 130 vakapinda muchipatara nechirwere ichi kubva mumwedzi wakukadzi. Vamafunda vanoti pari zvino hapana nhanho ichatorwa nesangano ravo sezvo vari mubishi mukubetsera nedzimwe nzira.
SaZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuti makanzuro anova malocal authorities nehurumende, tivatiri kuti malocal authorities necentral government nehurumende ndo vatiri kupa mhosva yekukonzeresa kudzoka kwechirwere chekorera zvakare muZimbabwe. SaZimbabwe Lawyers for Human Rights, nokuti makanzuro aya nehurumende wane maobligations ekunga vachigadzira kuti vanhu vagare muenvironment yakanaka isiri harmful kana isingakuwadzi vanhu, isingakuite kuti vanhu vakwanise kunga vachirwara muenvironment yakachena. Kubira rudzi rweZimbabwe pasection 73 rinototipa kozi rekugara panzvimbo dzakachena, an environment which is not harmful to people's health or their well-being. Those zvinotaurwa mubumbiro remutemo section 77 rinotiudza nyaya dzekuti mvura yakachena ngaipihwe kuwanhu. Saka makanzuro aya nehurumende ndozviri kutadza kuprovhaidha mvura yakachena, ndozvitadza kuprovhaidha environment yakanakira vanhu. Tosaka tiri kuna cholera, zvirwere zvakasorwariwa in the ancient world, zvirwere zvakasorwariwa kare kare kusma stone age period zvodzoka kuZimbabwe. Tiri kuti cholera haifani kunge ichiri kuwanikwa muZimbabwe. Payakatotivhiringa 2008 paya takatovadziwa zvakakwana, tainge isingafani kunge inga itomboripo cholera, asi tirikuona futi yadzoka zvakare. Saka masystem edu, masanitation edu, kwatinogara hakuna mvura. Hurumende nemalocal authority ndovane problem.
Vamafunda, pane matano amuchatora here seZimbabwe Lawyers for Human Rights pamusoro penyaya iyi, uye ndeapi matano aya?
Pamatano atiri kutora hatina kutotanga izvozvi, takatotanga kutora matano akawanda kubva kare sezvamunoziva kwanana Buhera Murambinda wekumagweta edu nana Mukoma Tatenda Sigaoke naSisipegi vakatobata vanhu kumakanzuro ikoko kunana Buhera uku kwanana Murambinda vachitovanyorera magwara ekuti gadzirisai maresidensi kuti vanhu vange vari kugara panzvimbo dzakanaka. So takatovapa zvimira zvirango kuti itai basa. Saka tiri kutoasesa kuti zvaitwa here. And hakusiko kwega, kumakanzuro akawanda kunana Harare City Council, makawana Mukoma tinashe chinopukutwa vakanyora tsamba mazuva apfuura pakune City Council vachivaudza kuti gadzirisai. Havana kutongonyora tsamba nechikare, vakatoenda kucourt tichimirira umwe mugari wekukuwadzana tichitotaura kuti gadzirisai kuti magariro ewanhu tigare mune zvakanaka, kwete kuti vanhu vagare munzvimbo dzine cholera. Saka takatofara kuti High Court masondo apfuura yakatopa mutongo ruling yekuti pange pachiitwa matimetable neHarare City Council ekuti mvura vachanga vachiendesa mvura kune wagari wemuwe muhare nguwa zakadiri kwenye mbojitanga uerere swiki mpura ya mutebi. So pakatopi huam a decision ne dare la hiko kuti publish it kuti mshanga mchenge sa mvura kunjubo hizi ni mabota bauza matenge zwe mvura zia. So ndoza tiri kuita no ite kukwana mtare cha hiko mnotora na mkoma matanda atisukumira hiko kwa takaenda kublawa yu takaenda kuna na gweru kuna na wangende ya zembua atisuko zore genza kuti timirile wanawe Zimbabwe panyaze kuziru zao panyaze utano wao right to health ino imo mbumi right to life, mbumbiro. So since Babu Loya so human has kunewa mengo chifungo tilumbo manya kana kwa suku mkuma jobo ngari zumba kwete jozo yungo zatino yungo zatino kuite zhe environment yedu mama rights harimo constitutional zhe health yedu zhe utano tukura mataka tika ipapa tito mbumiri zukuti wanawa wame paru kwenda kumwa holiday wame paru tura na live sasa manzo kuna mwatunga mbile njika watutura live kunduti zete isa atitori live atina kisi.
Abo vanga vari mutauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vari parunare ne Studio 7 tinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Vanorarama nekutengesera mumigwagwa vanoti gore rino zvinhu hazvisi kuvafambira sezvavanombozvitarisira munguva ino yezororo reChristmas kana vachienzanisa nemamwe makore adarika sezvo vatengi vari vashoma. Mumwe anotengesera mumigwagwa yeHarare vaishe kwenda vanoti mamwe makore nguva ino yezororo ndiyo nguva yavanombosi nonga nonga asi gore rino vanoti masango matema. Kuti tinzwe zvizhinji Evans Zininga we Studio 7 aita hurukuro navakwenda.
Before COVID, holidays aitanya kuitisa marchi zvaitisa kudara. Lego zvati aigona kupusha mavolumes 23, 24, 25. But izvo zvinhu
zvaa. Saka vanhu vari kubatana nei kana muchiti zvinhu zvakaoma muomero wamuri kutaura?
Dume yuki uno kamisa kuti njiti no tepine mawezi ana zimachima unuri ya akula ikindo specialize nima dure ni zima rana zia zimachima madi zizi bati unengo wa uto koso wa uto uno guna umbote jueno wa nita zizi ya yeah, in sort of you could be if I am my life is that otherwise it makes sense.
Ko iyo mari cash cha iyo mari iri kutendererawo zvakadii muvanhu?
Yeah, asi ndambotera zvekuti haati kutenderera masiku. I think one ari kungotira kuda kuona kuti budget yakaproposwa ichaasi otherwise ama kuti mara kutendirira tinga nyipirana.
Zvamungati mimi ndo zviri kutengeseka zvekuti vari mu business rakati kana kuti rakati ndo vari kutombobata batawo ndezvipi?
Tingangoti vanhu vari mu field yezvekudya but manje iri yezviri contested nenyaya yekuti kuti uzotengesa chikafu manje nyadzoutsanana chichichi zvino zvakuda pepowezi yakawanda futi kuti iwane Zimbabwe muya kuenzisa nenyaya yecorruption kuti utange kuda kuita zvinhu zviri fomo chaizviyazvo neiriya iyeyo mawani chaiyo chaiyo bhozha chikafu yavanhu vari kupushawo asi tichitarisa ine hamusaidi kwandinonyaya kumedza kwehembuku unonyatsoona kuti zvakadhaka bhozi kwaiita challenge yekuti kubva pakaitika COVID kukaita pakazova itsaka karaiti timu reyo inogarana kana makambuni zakatimikako
tombokanzwa
manana manje oreda kupa example kuti ini pandaenda kuchikoro ndaitengesa machini ndaigona matekisa ne 2018-16 andi vari pakazonoitika COVID manana akatanga kuti zvinhu zviya zvaita matendelazi ma8 mutauni kati kuna mucbd mugona kuiwana chino vatoitengesa ne15 kana 18 ubuda kana ne7
avo vange vari mumwe wevanotengesera mumigwagwa yeHarare vaishe kuenda vachitaura naEvans Zininga weStudio 7.
Munangagwa isu hatichakuda Munangagwa. Pachinambo chekuti vanhu vakawanda vararame vachichema nekutambura nekuda kwako Munangagwa uri wani. Chitakutoona kuti zviri nani wewe wacho utobva pachigaro nekuti hatichakuda. Chisiya chigaro nekuti hapana wauri kutungamirira, wakangozvitungamirira uri wega. Uri kungotsvaga kuda kuzviitira zvinhu zvako wegani. Isusu hatichada izvozvo, taneta newe. Hapana akakuvhotera, wakangopinda pachigaro zvechisimba. Nyika yeZimbabwe waikundika, waitadza Munangagwa. Siyana nesu tizviraramire, siyana nenyika yeZimbabwe. Izvisimukire pane kuramba wakaitsimbirira nguva nenguva. Taneta newe Munangagwa.
Hello, ba studio 7 apo, ba studio 7 motamba here, zvoshuwira upi nemugure idza. Ngatifambe mugwagwa zvakanaka, richiti Happy Christmas and Happy New Year, mufambe zvakanaka. Musaite madziyo, tinotenda pabangwa apo, muriko here, hama ndochingamidza. Ndatenda.
Makadi, makadi, ba studio 7. Ini ndiri kutaura nechokuti chero Zimbabwe, Police Zimbabwe Republic Police chero arambidza musangano wanga uchida kuitwa. Isu tichangozviita vachingade vachida, tinongozviita madiri atinoita. Hapana chatimisa, hapasina chokumirira kofa kofa, hapana china chokumirira kuti tife. Takutozvitangisa. Ini anoda kundiona ngandiuye anditsvage.
Makadi pastudio 7. Ndinorwadziwa nekuita kwevanhu veZanu PF nemajaji avo. Vangatongera pasi jangwa 30 years pajeri nemhosva yaakapara, nekuti vari kuseva kuti munhu akauraya munhu veZanu PF. Zvimwe chetezvo nezvavari kutaura zvekuti vane umbowo hwekuti vatapfuma nemasaya vakaurawa vachiurayiwa nyaya dzisiri dzematonge hwenyika. Saka chakazovakonesa kuti vachibata munhu akavauraya kusvika nanhasi, vachingoti tiri kuongorora, tiri kuita mainvestigations. Ndo mapedzera avanoita nyaya dzacho, ndo kuita, ndo saka vanhu vari kutaura kuti nyika muno everything is captured neZanu PF. Judiciary yakeptwa, polisi yakeptwa, army yakeptwa. Hatisisina chiri kufamba munyika chakanaka.
Pasidio 7 apo ndine kachikamadzika futi zvakare kuti iwo magweta avashabangu sei vachiti iwo CCC neMDC zvakafanana. Havasikona here kuti vari kumanikidzwa kana kuti vanokushandiswa kuti vatsigire zvinhu zvisiri izvo, kana kuti zvinhu zvisiri pamutemo nekuda kwemari. Nyika iri kuzoona, nyika yakatarisa. Vachamisa rambai makadzvanya. Nyika dzese dzepasi dziri kuzoona zviri kuitika kuti hazvisiri pamutemo. Okay, ndinotenda zvangu.
Pastudio 7 yapo, pastudio 7 yapo, makadi kwapo. Zvinhu zvekunyika kwedu kwakomana wee. Ana Shabangu ari kuramba musoro wavo, ED uri kuramba musoro wake kwaitoda vachamisa. Zvichiri zvega here izvi? Zimbabwe yese anese zvanopiva unanga dzari musoro wachamisa. Munhu otoendere kukoti kuendere musoro wake. Aimbitire musoro isina kuropafadzwa niwo. Kune musoro yakaanoitwa. Itawo nyaya yakaanoitwa. Kwete muda upo kuramba nemusoro womunhu yenyu yakazare maropa pfungwa dzokuurayana. Ana Shabangu, shandisai musoro yenyu. Kudo shandisa umwe munhu akazvarwa ndima yake nababa yake wakaropafadzwa. Shandisai yenyu masoro aya.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Vanomirira America kusangano reUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, vanoshungurudzika zvikuru kuti hapana zvizhinji zvachinja muSouth Sudan mukati memwedzi mitanhatu yapfuura, vachiti America kuti vezvematongero enyika na chido chekugadzirisa zvunhu, sezvo zvunhu zvakabvumirwanwa kuti zvigadziriswe mwedzi mitanhatu yapfuura zvisina kugadziriswa nanhasi wese. zvinhu zvidiki zvakaita sekuti ndiani achavhota, vachavhota sei, uye kuti vanovhotera vanhu vari pazvinzvimbo zvipi muhurumende, hazvisati zvapindurwa nanhasi wese vachiti kubetsera hurumende yakafanira kubata chigaro iyo isina zvizhinji zvayaita zvinopa mufananidzo usina kunaka. Amai Thomas Greenfield vanoti kubetsera South Sudan nemari kunofanirwa kuitwa mushure mekuona kuti pane chido chitsva chekuunza runyararo nokugadzikana pamwe nokukwanisa kusvika kune avo vanoda rubetsero muSouth Sudan, vachiti zvakare hurumende yakafanira kubata chigaro inowana mari yokufambisa mabasa ehurumende kubva mukutengesa mafuta anobva mumigodhi emafuta emuSouth Sudan. Amai Thomas Greenfield vanoti South Sudan vane kodzero yekuti mari inobva mukutengeswa kwemafuta anobva munyika yavo iri kushandiswa sei, uye vachiwanawo zvavanowana kubva muhufumi uhu, vachiti hurumende yakafanira kubata chigaro inofanirwa kushandisa mari yenyika mukugadzirisa nekubetsera vanhu zviri pachena. Amai Thomas Greenfield vanoti America iri kushungurudzika nehuwandu hwekurwisana utsotsi nekuchorwa kwekodzero dzevanhu muSouth Sudan, vachiti vakatemera zvirango pana Gordon Kohang Biel, Gatluak Nyang Hoth na Joseph Matiel wa Jang pamusoro pekubata vakadzi chibharo nekutyora kodzero dzevanhukadzi nevanasikana pavakarwisa dunhu reLee County of Unity. Zvikwata zvevanhu ava zvakanga zvakapakata zvombo zvakabata chibharo vanhukadzi vazhinji vakange vabvutwa, vamwe vavo vachipiwa semubayiro kumatsotsi akanga atumwa kunorwisa dunhu iri. Amai Thomas Greenfield vakati America yakamirira kuti mutungamiri weSudan vake vazadzikise chivimbiso chavakapa chekusunga vanhu vakapara mhosva idzi nokuvakanda mujeri. Amai Thomas Greenfield vanoti hurumende iri kufanotonga muSouth Sudan inogona kusarudza zvainoda kuita kubva muzvibvumirano zvekuunza rugare zva2018 zvinoita kuti South Sudan ikwanise kuita sarudzo dzejekerere mumwedzi gumi nemiviri iri kuuya, kushandisa mari yairi kuwana mukuona kuti vanhu veSouth Sudan vanowana zvekudya zvakakwana, uye kubata, kusunga nekukanda mujeri vanhu vakapara mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Vanoti America inokurudzira hurumende yeSouth Sudan kuti isarudze zvakanaka, vachiti pava nemakore anopfuura gumi nemaviri hurumende iyi yadzikwa, naizvozvo hurumende iyi inofanira kuchiratidza gwara rayo. Mashoko awa anoratidza maonero eAmerica pamusoro peSouth Sudan.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana reUnity Day. Varayiridzi vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisati yavabhadhara mari yavo yekushanda panguva yesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Nhasi Manheru atiri kupazve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.